DRC. Chitima cha rusununguko. Ngaende ngaende.
Vashaura pakutwarira kwavaita kuvarira vachashandisa mukutsvaga rutsigiro mutsarudzo dzegore rino kana kuti manifesto ebato ravo kudoti tomudunhu remational and central nhasi amai mujuru vati mubatanidzwa vari kutungamira wepeople's rainbow coalition uchasimbaradza nyaya yebudiriro munzvimbo dzose munyika
uye isu seprc mubhuku riya rafambiswa apa tiri kutaura kuti budiriro ngaiitwe award level hatisi budiriro inonzi ichaitwa Harare isu vekuno kwada tito Mandau and West constituency ndisu topota tichinzwa nyama ichinhuhwirira ichibva Harare vana vedu ufunge vanotofitwawo nematama zvamunoona madzimai edu musavaone vakadai vanhu vanoda kushanda zvinhu zvavo tiri kuda kuti chimiro chemunhu chimiro chemunhukadzi chimiro chemunhurume chimiro chemwanakomana mwanasikana chidzorerwe pachinzvimbo
vativo vakazvipira kuita mushandira pamwe nemamwe mapato kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kubvisa hurumende yezanupf musarudzo dzegore rino
tiri kugara nguva nenguva tichitaridza vamwe vedu kuti kubatana chete ndo chinhu chikuru kushandidzana chete ndo chinhu chikuru saka ini sapurezidendi wacho akapiwa basa iroro ndiri kubatana nevamwe vangu pafoni nekupanana mazuva ekuti ngatitaurei tisati tapedza nguva kuitira kuti vanhu vedu vawane nguva yekubatana nekushandidzana tiende kunovhota tichivhotera chinhu chimwa chete tione kubvisa mhungu mugumbezei yanesa zvino chindinzviraiwo zvaitwa nevarume pano ima ana baba ini ndosake takaenda kuhondo vaisi vanasikana venyu nokuti takanga tati zvekuritiswa ngozi taneta hatichada zvekuritiswa ngozi but asi yamaakundibatisai I like it I am prepared to go ndinoigadzirisa ngozi yake nokuti kana yada mwanasikana ungagweisa sei handiti ndichisikirwa zvangu nemhomho ndinoziva kuti hai handisi kuenda zvachose ndiri kungonogadzirisa chete nokuti ruoko rwababa rwakaomarara vana baba vane mwoyo nokuti havana chibereko vana baba vanongoda zvemabhesi
amai mujuru vativo vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vave kuziva chokwadi chekuti vaemarson munangagwa avo vave mutungamiriri wenyika ndivo vaironga zvekupidigura hurumende yavo kwete zvavakadzingirwa muzanu pf vachinzi vaironga kupandukira vamugabe
ngavangozvibvunzawo vezanu andaha regai tigodzinga mai mujuru vakazondisheedza vamugabe vakandiudza mbanga makomwe dzakaita kuti navo wavo musoro wakanga watenderera vachifunga kuti ndini ndaida kuvabvisa pachigaro zvino hatina kuzoona here akavabvisa pachigaro aha ndo zvandakavabvunza ndikati zvandakakuudzai mashoko angu ekupedzisira tichiparadzana musi wa 1 December 2014 handiti takakuudzai baba kuti chaiyo mbanga makomwe tichaibata I'm going to kneel and pray for that day so I pray saka zvokunzi mai mujuru vakadzoka kuzanu aa uko kune madzeketembwe uko kune madzabidi uko hakugarike uko isu vamwe tisina miromo yakapinza hatikwanisi kugumana navo mapendekete takati zvatinoda isu ngazvinge zvina mwari mukati zvatinoda isu ngazvinge zviine hunhu nerukudzo kuvanhu zvatinoda isu ngazvinge zviri zvokuendesera zimbabwe mberi hona itadarikwa nyange nemalawi nyange nezambia nemozambiki endi zvichirevei
zvichakadai amai mujuru vati ruzhinji rwezimbabwe rwaona chitsvuku kuburikidza neutongo hwezanupf vachiti vakabva neko kumhunga hakuna itwa hapana chichakwaniswa kuitwa nezanu PF kugadzirisa upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 kudotito, ndini Thomas Chiripasi.